Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara nekudomwa kwakaitwa makurukota ehurumende navamunangagwa nezuro vachiti vazhinji vevanhu ava vanhu vaiva muhurumende yavamugabe iyo yavari kupemera mhosva yekuondomora upfumi hwenyika. Mumwe wevanhu ava ndivajeffrey Chaitezvi avo vanoti zvave pachena kuti vamunangagwa vari pasi pemauto.
Kabineti yadomwa namunangagwa inoratidza kuti nyika ine rutongwa nemasoja kukatarisa kukwidzirwa kwaitwa Perence Shiri naSB Moyo nevamwe madhara echikuru arimo mukabineti. Zvoratidza kuti vamunangagwa nyika ine iri under military rule. So tinoti kuna vamunangagwa, the only solution about Zimbabwe hande kuma elections, we are waiting for free, fair and credible election. That's the only solution.
Izvi zvatsinirwa navaFrancis Machimbidzofa avo vanoti vanoona sekuti vamugabe vaitove nani pamatongero avo pana vamunangagwa.
Mukatarisa vana Perence Shiri vana vese mahovheti aisa mukabhineti yake, vanhu vanoziva zvehondo havasi zvekusumudzira nyika, so ikonomi yedu icharamba ichingoparara. Otherwise the mugabe era its better than munangagwa era, because munangagwa atotongera chitororo. Mukatarisa history yake voiye kubva kumashure uku akaparadza vanhu vakawanda pati 20,000 gukura hundi. Tikamutarisa zvefuti kumashure uku munhu aitobira vafana chaivo makorokosa.
VaCrispin Garatsa vanoti kudomwa kwaitwa Major General Sibusiso Moyo segurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunoburitsa pachena kuti zvakaitwa nemasoja pakubviswa kwavamugabe kwaitova kutora masimba nechisimba kana kuti coup d'etat. VaMoyo avo vaibuda pachivhitivhiti vachizivisa zvaitwa nemasoja pakutorerwa masimba kwakaitwa vamugabe mazuva mashoma apfuura ndova yakambotungamirira mauto eUnited Nations kuSomalia, uye vari zvakare murume wemutongi wedare repamusoro amai Lois Matanda Moyo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaSydney Chisi avo vaimboshanda nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe avo vave kushanda vakazvimirira vanoti chave kutodikanwa ndechekuti veruzhinji vashandise sarudzo dzegore rinouya kudzosera masimba kuvanhu vachiti nyika yave muutongi hwavari muchiuto.
Kana chinhu chachabuda pachena ndechekuti kupinzwa kwemasoja mukabhineti zvaakureva kuti izvo masoja aakuchibva mumabharaki aakuuya kucivilian rule. Ndo vanenge vari makandidates ezano PF muna 2023. Saka munangagwa semunhuwo zvake nje handifungi kuti anoramba ari pachigarapo nekufamba kwenguva nokuti masoja achatora acho chinhu chavo.
Zvichakadai mashoko atiri kutambira anoti vamunangagwa vachazivisa munguva pfupi iri kutevera kuti vachange vari kuvatevedzeri vavo ndivanani. Vane ruzivo nezviri kuitika mukuumbwa kwehurumende vanoti mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga navachinga Dhuve ndo vakatarisirwa kudomwa navamunangagwa sevatevedzeri vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.